Nengo zezinasu zainda padare iri dzichiratidzira kutsumwa kwadzo nekusungwa kwevatungamiriri vesangano iri vanosanganisira mutungamiriri wesangano iri vatakudzwa ngadzore nemunyoro waro vatapiwa naShichiriga. Ndoro audza Studio 7 kuti ange achiita basa rake uye ashamisika zvikuru apo asungwa nemapurisa. Ndoro ati mapurisa atanga kusunga nhengo dzezinasu ndokuenda nadzo asati amusunga. Ndoro audza Studio 7 kuti azoburitswa muusungwa mushure memaawa matatu uye mushure mekunge magweta ake kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights aenda kukamba yemapurisa.
Vadzeni ndazongoona umwe mupurisa angouya atonditi ndadosungwawo ndandakabata chi vachinda ndakabata maplacards chiratidziro. Saka ndabva ndairase vabva vanditora vakaenda central. Pandadoaratidza chitupa changu cheuyu ndinoshanda chi ndiri mutori wenhau. So vabva vaenda neni kucendera, vaenda neni kucendera ndopa vazosvika vakainvestigeta nyaya yacho yese. Vakatarirawo mapictures anga achitenderera pasocial media ndopa vazoona kuti zveshuwa ndaita se maitira basa rangu ndobva vandiri.
Gweta range richimirira Ndoro nenhengo dzezinasu. Ndokozodhuwe tachiona audza Studio 7 kuti Ndoro aregedzwa nemapurisa asi haana ruzivo rwekuti nhengo dzezinasu dzichaburiswa muusungwa here sezvo ange ari kurambidzwa kuona nhengo idzi pataenda pamhepo.
Vamwe vacho handitovazivi mazita avo. Ndasvika muno mupolice station 3 hours ago. Nanhasi ndiri kurambidzwa kutaura navo, saka handizivi kuti vanonzani iyezve kuti vakasungirei. Amene ndarambidzwa ini ndava kuda kundisungawo.
Zvakadai mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti dare richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chevatungamiri vezinasu chokuti vatongo vachibva kumba.
Saka nhasi magweta edu aenda kudare ona mukoma chinopfukutwa namukoma Jeremiah Bhamu wakatarisira kuti mutongo uchapiwa, asi ndazoudzwa kunzi ruling kana kuti mutongo wavo paapplication yavo yawakaita chichemo chavo chawakatsvita kudare chekutongwa vachibva kumba yanga isati yaita isati yava redi yavapo. Saka wanzi ngavadzoke zvakare mangwana nenguva dzakota past 11 makuseni.
Vanga dzore nevamwe vavo vari kupomerwa mhosva yekuti vakataura nevatori venhau padare panguva yecovid-19 apo vainge vaenda kunotsigira vaimbove munyori wezinasu vamakomborori haruzivishe. Gweta ravo vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti nyaya iyi haina maturo nekuti vatori venhau vanobvumidzwa kuita basa ravo panguva ipi zvayo. Zvichakadai makambani emabhazi anoti haasi kufara nekuti kanzuro yeHarare yakwidza mari dzinobhadharwa kumisika zvakanyanya. Asi mutauri weHarare City Council vaMichael Shideme vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitengo iyi pakabvumidzwa nehurumende mubhajeti ra2021.
Ndiyo bhajeti idzva ra2021 rataa kushandisa kuitira kuti kanzuro iite zvishandisiro pakugadzira mabhasi renguvayo. Panodiwa mari dzakawanda kuita mashedhi kuramba kuti pagare pakanaka, paine zvimbuzi, paine mvura. Imari inenge ichidiwa kuti basa iro rirambe richiitwa zuva nezuva.
Hurumende yakabvuma urongwa hwemashandisirwo emari dzemakanzuro ese munyika ikakurudzira kuti mabhajeti anofanira kusimudzira raramo yevanhu yakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.